This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chivabvu 7, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa11605 ne15775 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hongu, vativo manotes avari kuprindaya anosupportwa ne$200 million zviri kubva kuAfrizim Bank. Ichokwadi, ndofunga ndopa nesecurity ipapo. Asi zvinoda kuti vanyatsobuda pachena kuti zvinosevenza sei.
Vemabhizimisi vanoti vachiri kuda kuita nhaurirano neRBZ nezvemabond notes airi kuda kuparura.
Anoda kuapplya kana kuti mapepa ake kwatiri kuti timatarise, anogona kungoenda pakombiuta oita mapepa ake tomaona.
Zimbabwe Investment Authority yoshandisa michina yechizvino-zvino mukukwezva vekunze kuti vauyozotanga mabhizimisi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaKalisto Jokonya vanoti sevemabhizimisi vachiri kuda kutaurirana neReserve Bank of Zimbabwe nenyaya yemari dzemabond notes dziri kuda kuparurwa mukati memwedzi miviri nebhanga guru renyika iri. Governor weRBZ vaJohn Mangudya vanoti mari iyi kana kuti mabond notes aya achabatsira kurerutsa dambudziko rekushomeka kwemari uye kubatsira vemabhizimisi kuti vakwanise kutanga kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze. Tabata vaJokonya kuti tinzwe maonero avo nezvemari itsva iyi.
Handi chakachenjedza ndechakatanga. Vanhu veZimbabwe nenyaya dzavakamboenda nadzo makare kare nenyaya yekubhena mari nenyaya yemabheyarazi zvese zvihaizvi iri ZimDollar achiri mavanga achiri kuratidzika kune vanhu akawanda. Haisi nyaya yakaipa, asi inofanira kutanga ichitariswa nokufungidzira kuti vanhu havafungidziri here kuti akudzokera kwatakabva kare, kwatakambofamba neko. Saka iyoyo inyaya ndoenda kugadziriswa kubva kuvakuru vebhangi guru kuti ngavazvione kuti vanopinza nyaya iyi sei kuti vanhu vaidavire vasingafungidziri kuti zvakamboitika makare zvaakudzoka. Ndo chichemo chikuru. Hongu, vativo manotes avari kuprindaya anosupportwa ne$200 million zviri kubva kuAfrizim Bank. Ichokwadi, ndofunga ndopa nesecurity ipapo. Asi zvinoda kuti vanyatsobuda pachena kuti zvinosevenza sei kuti vanhu vazvinzwisise. Hatisi tese tinonzwisisa mafambiro emari kana kunzwisisa economics dzakadaro. Saka ipapada kuti patarisirwe zvikuru. Kechipiri, maitiro ayaita nokuti abva auya pokuti mari yambenge ichishaika. Ndiwo anoitisa kuti vanhu vape mibvunzo yakawanda. Izvozvo zvinofanirwa kuti vazvigadzirise futi kuti vozvibata vakadii kuti zvisaita mibvunzo inozokutakura zvinhu zvinorema mangwana.
Asi vakambotaura nemi here munomiriravo vemabhizimisi?
Tiri pakati pekutaurirana. Vanhu vanomusangano wakarongwa izvo kutoti tisanirwe kutaura navo pamazuva kuda mashanu ari kutevera.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutauriri wesangano reNational Informal Economy Network vaPromise Mukwananzi vati vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzimbomira kuendesa mari kumabhanga. Mukuzeya nyaya iyi nezvikonzero zvacho, tabata vaMukwananzi.
Vanhu tiri kutora kudzivirira kubirwa kwemari kwevanhu vedu vatinomirira vano vanotengesa mastriti nemune dzimwe nzvimbo dzakasiyana. Tichitarisa nhaurirondo yenyika yeZimbabwe tinoziva kuti muna 2008 vanhu vazhinji vakarasikirwa nemari dzakanga dziri mabhanga apo hurumende payanga yachinja ichibva kuzvidhora ichienda kuyes dollar apatina tofatanya tonzvidza kuti chichaizvo chaizvo zviri kuda kuitika kuti hurumende inoita sei mari iri kuuya ine mutengo wakamira sei short term market.
Tichitaura nagavhana wereserve bank of Zimbabwe vari kuti chavari kuitira izvi kuda kuti kunyanya imi vanotengesa zvinhu muwane mari nekuti mari yacho haisi simo uye vari kutengesa mumugwagwa havasi kuendesawo mari kumabhanga zvapa kuti mari yacho ibve yashomeka bhizinisi racho ribva ranetsa kuita.
Ngavambotanga vatsanangura kuti 15 billion yakaenda kuti hazvinei nekubhenga kana kuvabhenga kwemavhenda nemastreet traders zviri kuita kuti mari ishaike mabhenga.
Mutauriri wesangano reNational Informal Economy Network vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Mukuru wesangano reZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vanoti vave kushandisa michina yechizvino zvino yakaita semacomputers kuti vakurumidze kugadzirisa mapepa evekunze vanenge vachida kuya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Mukuzeya zviri kuitwa nebazi ravo, Tabata vaMbaiwa.
Misangano inogara ichingoitwa nguva dzose uye tinogara tichingosangana nemainvestor munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vhiki yapera iyi tichitori kutrade fair kubhuruwayo tichitarisawo izvozvo zvemaareas anoda investment uye tikange kune musangano mukuru weInternational Business Conference yatakanga tiriwo tichipresenta maprojects iyaya nemainvestment opportunities. Saka ndo zvatisinongogara tichingoita kuti titarize kuti munyika muno mune maopportunities zvichiburikidza neupfumi hwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Pane zvirongwa zvamaa muchida kumboedzawo kuita zvekuunza umhizha hwechizvino zvino kana kuti macomputers mukuita basa muchiendawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Singapore, zviri kufamba sei?
Zvino tiri kutarisawo nyaya yekuti pakuita basa ratinoita tichibatana nemamwe madepartments ehurumende tingashandisa sei makombiyuta kuti zvinhu zvinge zvichiitwa zviri nyore kuti anoda kuaplya kana kuti mapepa ake kwatiri kuti timatarise anogona kungoenda pakombiyuta oisa mapepa ake isi tomaona totomba mhinduro yatinoti online registration. Saka ndo zvimwe zviri kuitwa kuno kuZimbabwe Investment Authority zvichiburikidza kuti nemamwe madepartments ehurumende takanangana nechirangwa chinonzi e-government.
Mukuru wesangano reZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Tatanga nekuvabvunza kuti ndeapi matambudziko avari kusangana navo.
Varairidzi vazhinji vari kushaya mari kubva mabhenga kuti vakwanise kutosvika kubasa chaiko. Tinoona varairidzi vazhinji vanenge vari kure nemabhanga avo anenge achangwa kumaguta ari kure. Kutarisazve rimwe dambudziko repiri inyaya yesarudzo dzaakuzotarisira kuitwa muna 2018. Pane dambudziko rekuti pasarudzo dziri kuuya idzi varairidzi vazhinji vari kushungurudzwa vachinzi vashabatsire kushambadzira bato reZANU-PF uye varangarire pekuvhotera ZANU-PF mugore ra2018. Zviri kuita kuti vazhinji vacho vagare vaakutya vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Mamwe matambudziko avagara aine varairidziri ndechiya zvekufambisa kusvika kumabasa kwavo kwavanoshanda nekuda kwekuti migwagwa inenge yakashata, kushaya zvepekugara nenyaya yekuti zvikoro izvi zvimwe zvakaita sezvikoro zviri kumaminda matsva akatorwa hakuna kana dzimba kana zvivakwa zvekuti vange vachigara. Tozotarisa zverimwe dambudziko zvarasiya uya revana vari kuuya kuzvikoro vasina kana chikafu, vasina chavadya. Vari kutozoda kubatsirwa nevarairidzi ava kuti vawane chingavaise chavangaise mudumbu, asi tichionawo varairidzi vacho vanenge vagara vasina icho chatingati chekubata chakanyatoti chikiti chavangakwanise kugovana nevana vavo vanenge vaine dzara ivavo.
Ngatitangei kumbotarisa nyaya yamasimudza yesarudzo tichitarisa varairidzi vari kumaruwa. Makambotaura here nehurumende kuti nyaya dzekutyisidzirwa kwevarairidzi dzaakutangazve?
Takataura navo zvachose, takanyora gwaro ratakaendesa kuparent ministry yedu, ministry yeprimary and secondary, tichivakumbira kuti vataurirane pache zvavo sepahurumende kuti zvikwanise kugadziriswa. Inyaya yandakatombosimudza pagungano ratakaita zvegore rakapfuura tiri pamwe chete nemamwe maunion nemamwe varayiridzi nehurumende, tichivati bato rezanupf sezvo riri muhurumende rimise nyaya mhirizhonga, nekuti iri kuita kuti varayiridzi vari kuvekumamisha vatize. Izvi tiriko zvekwatiri kuda kuti tinyengerere vanhu vakwanise kuenda kunoshandako, nekuti vana veko vane kodzerowo yekuwana dzidzo yakanaka.
Tichitarisawo idzo dzimba dzekudzidzira zvakamira sei mumaruwa?
Zvikoro zvimwe hazvitorina dzimba dzacho dzekutaura nezvadzo. Vana vari kudzidzira pasikemiki, vamwe vanozodzidzirawo mumabhani aisimboshandiswa ari efodyi vapa neminda yakatorwa pane zvikoro zvakatorwa pamafarmhausis.
Mutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare kuhwedza.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief G.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Fada.
Waya, waya. Muza waya, waya.
Iko zvino tochimbo tarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi muchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro negurukota rezvemabasa nemagariro evanhu amai Priska Mupfumira. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mupfumira.
Gazwai magadini.
Tinoonawo imi muri mumwe wemadzimai ari muhurumende uyezve makabata chigaro pari zvino chinotariswa nevazhinji kuti chigaro chakati womei. Muri kuzvigona sei semudzimai?
Kana tichishanda yambiri yangu muna madzimai, musazvitore semudzimai, zvitore semunhu akangoenzana nevarume. Chinongodikanwa kushanda nesimba, kuziya zvauri kuita nekudzidza mune sezvatii tichiita. Ndongomirawo semunhu, kwete kuzvitora semudzimai. Nodika tsara semudzimai pamwe ndopatinozotarisirwa pasi. Makuda maspecial favors, saka my whole career ndiri kushanda nesimba nekudzidza neungozvipira mune zvatinenge nichida kuti ndiite.
Vamwe vangabvunze kuti ivo mai Mupfumira ndiani chaizvo? Vane vana here? Vane vazukuru here? Ende muri kuzvigona here kuzvibalansa kuti uko muri kuita zvehuminista, mune vana, mune vazukuru?
Mai Mupfumira ndiye ambuya vane vazukuru uye zvino ndiani vazukuru 5. Ndine mhuri yangu, ndine basa rangu randinoita, ndine zvandinoita zvemusangano, ndinoita zvandinoita zvechechi. Saka kungobhalansa kuti nguva ino yaye mhuri ndoita zvemhuri, kana iri nguva yebasa ndoitawo zvebasa.
Vamwe vangade kuziva kuti mataura imi kuti munopinda chechi, zvakakosha sei kuti mudzimai awanikwe iye achiita mabasa ake uyewo achirumbidza mabasa ekwamwari? Munopinda chechi ipi?
Inini am very Catholic. Mune izvezvi zvatinoita zuva richitanga, tofanira kutanga nokutenda Musiki. Kuti basa rifambe, tofanira kutungamidza Mwari pamberi. Ndiye anotipa simba nekutishingisa.
Pangange pane mamwewo madzimai akateerera nyanya vechidiki, zvii zvamungavakurudzire nyanya takatarisa kuti vakwanise ivo kutora mabasa epamusoro seera munaro iri? Zvinogoneka here?
Zvinogoneka. Unofanira chekutanga munoda umwe munhu anoda kudzidza, kechipiri kuzvidukupisa, nokuti mabasa ezvenyika unoshanda nevanhu vepamusorosoro nevepasipasi. Saka unofanira kunge ari munhu anogona kushanda nevanhu vari pasi, nokuti ndo vazhinji varipo. Saka zvinoda kuzvidukupisa, kushanda nesimba nekuvimbika, ndo zvinodikanwa izvozvo. Nekuramba uchingozvivandudzawo, uchingoverengawo nokuona kuti nyika yese yakamira sei, kwete kungoti ndiri mudzimai ndinogara kumba. Aiwa, asi zvinodo tsigiro kubva kumhuri kuti ikutsigire mbasa rache zvikuru mabasa ede pamusoro anoda kutsigirwa nemhuri nokuti sometimes zvinomborema zvichinetsa chaizvo saka unenge uchidawo mhuri inokutsigira mune mabasa aunenge uchiita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Priska Mufumira, vanova ivo gurukota rezvemabasa nemagariro evanhu. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Maita henyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa. Our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvesangano re Zimbabwe Victims of Political Violence Association iro rinomirira vakashungurudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika vachibva kumapato anopikisa hurumende yeZANU-PF. Murukure edu tine mutauriri wesangano iri vaPetros Mandeya vanovewo zvakare nhengo yebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP inotungamirwa navatendai Biti. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMandeya.
Aiwa ndinoti ndakadini komadzoka kandemiri.
VaMandeya, tinonzwa kuti pane sangano ramunove nhengo rinonzi Zimbabwe Victims of Political Violence Association. Mungatiudza pamusoro pezvesangano iroro?
Iri mutauriri wesangano iroro. Anotungamira sangano iroro anonzi Rekai Gombe, inhengo yeDCT. Iri nhengo yePDP yavatendai Biti. Saka zvakadaro takabatana pamwe chete senhengo dzina victims of political violence muZimbabwe munomu. Tichiona kurwiswa kwakaitwa vanhu kubva muna 2008 zvichienda mberi asi nyaya yedu iri kutanga muna 80 kusvika iko zvinoizvi tiri kubata nenyaya dzeguku rahundi zvakare.
Muri mapato ezvematongerwo enyika mangani vakabatana kuti muumbe sangano irori?
Iko zvinoizvi tine zapo tine PDP inotungamirirwa navabiti tine NDCT inotungamirirwa navatsvangirai tine RDZ inotungamirirwa navaElton Mangoma.
Asi vaMandeya, munoona here muchibudirira kuti munge muchishanda pamwe chete mukupodza maronda kune vakashungurudzwa ivava kana bato reZANU-PF ramuri kupomera kana kuti hurumende yeZANU-PF yamuri kupomera kundo yakakonzera musiri kushandawo nayo?
Kushanda nayo inoshandwa nayo asi bato reZANU-PF rine chitsotsi saka hazvina zvazvinobatsira. Iko zvinhu zvinhu zvaakutoitika iko zvinezvo mhiri Jonga zviri kuitika munharaunda asi tiri kutaura nezveMPRC National Peace and Reconciliation Commission inova inonzi ichapodza maronda. Saka tiri kunoita ndechekuti hapana chokwadi, hapana kubudirana pachena kunoitwa nebato reZANU-PF.
Imi vaMandeya nevamwe wenyu munogona kunge makabatana mukuumba sangano iri muchibva kumapato akasiyana, munoona zviri zvimwe chete here zvingazoitwa kutambirwa kwekubatana kwenyu neutungamiri hwemapato enyu tichiona kuti vamwe vanopika kuti havadi kushanda nanhingi?
Isu tichataurira vanhu ivavo zvekuita nekuti havana kumberi vari paforefront sejakanja raiitika munyika munomu.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vaMandeya nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa ndinokutendai mukomadzonga, ndinokutendai vana veZimbabwe.
Manga makateerera kuna vaPetros Mandeya, vanove mutauriri wesangano reZimbabwe Victims of Political Violence Association vaMandeya. Vanovewo zvakare nhengo yebato rePDP rinotungamirwa navatendai Biti. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vemabhizimisi vanoti vachiri kuda kuita nhaurirano neReserve Bank of Zimbabwe nezvemari yemabond notes. Zimbabwe Investment Authority yoshandisa michina yechizvino-zvino kukwezva vekunze vanoda kutanga mabasa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, May 7th, 2016. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Kip Stube. Here are our top stories this evening. Vendors are urged to stop banking daily collections until Zimbabwe comes out clean on the proposed introduction of bond notes.
People must primarily hold banking with the financial institutions in the country following a dangerous policy ambivalence by the government of Zimbabwe. As you know, in the past, millions of our people lost millions of dollars.
We have a new segment on girls and development which focuses on the needs of young people.
We are creating this platform to hear stakeholders that work with us, even the ministers. We want to hear more from the people that are working with young people, but also, most importantly, they themselves.
And as usual, we'll focus on women's issues. Stay tuned. Zimbabwean vendors have been urged to stop banking daily collections until the country comes out clean on the proposed introduction of bond notes. Promise Mkwanazi of the Zimbabwe Informal Sector Organization says vendors should continue with this protest until Zimbabwe stops its move to introduce the bond notes.
People must primarily hold banking with the financial institutions in the country following a dangerous policy ambivalence by the government of Zimbabwe. As you know, in the past, millions of our people lost millions of dollars when we transited from the Zim dollar to the US dollar. And those people have never been compensated. And we are making this precautionary statement to guard against the prejudice of our people by a government that is not known to be trustworthy, that we cannot trust with the custody of our money. As you know, 15 billion has disappeared, and it has not been accounted for, and not a single person has been held accountable for that money. So we are really doing this as a precautionary measure to guard against our hard-earned money, to guard the interests of the people that we represent, the people in the informal sector, the vendors, small scale miners, and so on and so forth.
But these people that you're talking about, Mr. Mkwananzi, were they actually banking the money, or you are making just an appeal here?
Yes, part of what we have been trying to do was to work with the banks and the government to encourage our people to utilize banking facilities. But unfortunately, the recent developments show that it is actually not prudent for us to continue with that encouragement. That's why we have made this immediate announcement to our people to hold the using the banking facilities until there is clarity in terms of what this new money implications of this new money on the money market is, its value, whether it's going to be consistent, whether it's going to be bonded to the US dollar in a consistent and honest way or not.
That was Promise Mkwananzi of the Zimbabwe Informal Sector Organization speaking with Studio 7. Central Bank Governor John Manguja was not reachable for comment.
Everybody, this is Nyarazo Mashamadiyo Girl from Tegaland, representing girls and young women on the new show, Girls and Development. We're going to be together every week talking about girls and development and the things that we can do for them. Tune in every Saturday and have fun with us. Thank you.
Welcome. In this first edition of Girls and Development, let's hear what our partner Nyari Masha Mombe has today. Hello, Zimbabwe. This is Kip Stube in Washington, D.C. Today, we've got a new program, Girls and Development, with our partner Nyari Masha Mombe. She's the founder of Take a Life International. Nyari, how are you?
I'm very good, Kip. How are you? Hello, Zimbabwe.
I'm great. And tell us what you think you're going to be doing today.
Yes. So today, we're just going to introduce the program with the people of Zimbabwe, where we're just going to talk really about why talk about the girl child, why talk about the young women, what's so special about them. Kids, I just want to let people know that I'm just going to be the facilitator of a discussion every week where we talk to different young people, because I also realize that we have a lot of young people who are doing amazing work around this issue in Zimbabwe. And today, I am very honored to host my own Imelda Viriri. She is the programs officer at TALI, who's responsible for some of the programs that TALI does in the community. So many young people will be featured in this program.
Right. I'm leaving everything to you now.
Right. So I'm going to just jump into the discussion today, Imelda. As you heard that, I'm very much interested in knowing what young people are doing out there, to, especially to advance the rights of girls and young women and their well-being as human beings. Tell me about yourself quickly.
Okay, thank you very much, Nyari. How are you, Gibbs? How are you, Zimbabwe? My name is Imelda Viriri, and I'm the Programs Officer for Tag Your Life International, and I'm a young woman myself who is very passionate and vibrant about other young women.
Why should the world stop and start to focus more about the girl child, about the young women, about the young people? As a young person, why should we talk about girls and young women?
Okay, thank you. That is a very good question. Why the girl child? Well, looking at our Zim context and I think around the world, inequality is a reality where we see that the boy child is more favored and the girl child is a little bit more vulnerable than the boy child in terms of issues like gender-based violence, where you find that statistics gives us that one boy in six girls, like one is to six, is affected by gender-based violence.
Oh, so you are saying that when one boy is affected, girls are affected six times more than the boy child. Is that what you're trying to tell me?
Yes, that's what I'm trying to explain.
Okay, thank you. Go ahead.
And also when we look at the issue of socialization, we find that girls and boys are equal only in the womb, but at birth, gender aspects take over, and you find that a girl child is told how to behave. Society has these constructs or perceptions on how a girl child should behave, and this then puts the girl child at a place where she is inferior, and therefore we are coming in as TALI to also... TALI, short for Tag Your Life International, to address the socially constructed gender roles, which then advance the notion that girls cannot do certain things that boys can do. So basically, that's why we are focusing on the girl child.
Okay. Do you think that we should treat the boy child and the man as enemies, or these should be partners that we work with? Because if we ride on the fact that yes, the girl child is affected, yes, the young woman is affected, but don't you think that boys are also affected by the way culture raises them? How do we address that?
I will just point out and say, as Tag Your Life International, our mission is to create a safe place for the girl child with the inclusion of boys and men. And here, right, when we talk of inclusion, we are saying, we want the boy child to move from a point of being a would-be perpetrator to being also a champion for the rights of the girls and even the boys themselves. So we are not isolating the boys and the men, but we are saying we want to partner with them so that
right,
we can create that safe environment for the girl child.
Right. Now that you've told us a little bit about what TALI is doing with the girls and young women, as well as the involvement of boys and men and communities within their communities. So what would be your parting shot if you were to tell us what is the situation right now in Zimbabwe, and what would be your parting shot for the episode today?
Okay, my parting words would be that as a nation, we need to join hands, different stakeholders, to address issues to do with capacity building of women, the young girls, so that they can be empowered to take their place and voice out their specific needs, and also to educate the young girl to value her education and imparting knowledge on her, because we all know that knowledge is power. So I would say that you know, even on the aspect of child marriages that we're running with in Zimbabwe. It is time that we join hands as a nation to create a safe place for the girl child.
Oh, my God. Thank you, Imada. I can tell that I could give you the whole day and you would go on and on about the girl child. But thank you very much. A very young woman myself, Imada, as I mentioned, that this show is not going to be about Nyari only talking. Nyari will be giving her opinions here and there. But this show is to allow young women like Imelda voices. I mean, people have been hearing Nyari, people have been hearing other voices, but we are creating this platform to hear young women, young people, young women. We are creating this platform to hear stakeholders that work with us, even the ministers. We want to hear more from the people that are working with young people, but also, most importantly, they themselves, because we want to say, not for them, without them. Thank you very much, Imelda. Thank you, Zimbabwe. It was so great spending time with you, talking about the girl and development. It's your girl, Nyarazo Mashaya Mombe.
Thanks very much, Nyari Mashaya Mombe of Take a Life International and Imelda Veriri. Till next week, take care. And you're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. We are broadcasting on 909 meter wave and on the 4930, 5940, and 15460 shortwave frequencies.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
It is not a great time to be an ISIL fighter. Because of the intensified efforts of the counter-ISIL coalition, ISIL, also known as Daesh fighters, are facing pay cuts, a shortage of manpower, a decrease in perks, like using vehicles for personal use, and, more importantly, a shortage of medical expertise, as doctors reportedly flee ISIL-held territory. Now they face a new worry. President Barack Obama approved additional support for Iraqi forces fighting ISIL. On April 25th, President Obama also announced increased support for local forces fighting in Syria.
A small number of American Special Operations Forces are already on the ground in Syria, and their expertise has been critical as local forces have driven ISIL out of key areas. So given the success, I've approved the deployment of up to 250 additional U.S. personnel in Syria, including special forces, to keep up this momentum.
The additional U.S. forces will not be leading the fight on the ground. Instead, they will be assisting and advising indigenous counter-ISIL fighters, including Kurdish, Arab, and other Syrian forces, said State Department spokesperson John Kirby.
Our goal is to provide advice and assistance to all those who can effectively go after Daesh.
At a press briefing, U.S. Air Force Major General Peter Gersten, the U.S.-led coalition's deputy commander for operations and intelligence, said that ISIL's morale is beginning to deteriorate at a fairly increasing rate, adding that fighters have been trying to defect, at times claiming to be refugees and even disguising themselves as women. That's the kind of cowardice we're dealing with. Major General Gersten emphasized, however, that this enemy is a persistent cancer. If left unchecked, it will continue to metastasize and significantly infect the world. Right now, he said, we've got them in a position that they cannot maneuver on the battle space in an effective way. But, he added, we also must understand that this fight requires both patience and time.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And as usual, it's now time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Forum, we're gladly joined by the Minister of Labor and Social Welfare, Prisca Mufumira. Amai Mfumira will take us through what made her decide to become a minister and the road that she traveled to get to that position. She also talks about some of the mentoring work that she's doing with younger women. Welcome to the Women's Forum, Amai Prisca Mfumira. Minister Mfumira, tell us a little bit about yourself. How did you get to be heading this ministry? It's normally a very male-dominated ministry, looking at the past history.
I think what is very important is your background, your experience, your educational qualifications, and your ability, and the leadership, the president. So it fits knowing me from the past where I was in the private sector, my capacity to lead and he gave me this important ministry, and I'm doing my best to ensure that I don't let him down. It needs a lot of hard work, a lot of patience, a lot of just expanding your knowledge, knowing what's happening in the environment and in the particular ministry. So it's just about hard work and being just like anyone, not being given special treatment. I'm just a person who works hard, who is humble as far as work is concerned, and using my previous experience, I'm able to soldier on. It's a difficult, tough ministry, but very important to the country.
And some may ask that how have you been able to balance work, family, and your social life? Who is the Prisca Mfumira, they may ask?
I think it's about prioritization and time management. I'm a mother, well, a widow now, a mother, a grandmother. I have to give my family their time. I also need to lead a social life, my religious life. I participate actively in the church, and in the area I live in, I also socialize with the local women, so that I'm not a complete stranger to what is happening around me. And more importantly, time management. When it's work time, I focus on work, do it thoroughly with high integrity. And if it's time to socialize, I also socialize. So it's really about balancing and time management so that no area of your life suffers. I spend my time with my grandchildren, with my children, and holidaying. We go with the family. And when it's time for work, it's time for work. And also, I don't need any special treatment.
And also you mentioned a very important part. You said that you are very actively involved in on the religious side. Which church do you go to, and how important is it for you to be grounded religiously as a woman?
It's very important because that's my strength. That's where I get my life. I'm very Catholic. I'm a Catholic, and I believe in it, and the church, God keeps me going. And everything which I do is all for the greater glory of God, not my glory, for his people. And therefore, I believe without God, I cannot be where I am. The church also offers a lot of psychosocial support for me in all the things I do. First and foremost is God and the church.
And there may be some women and young girls listening out there who are aspiring to take up decision-making positions like what you hold right now. What's your word of advice? Can it be attained?
I think hard work, knowledge, patience, and humility, those things are required. And being honest and being you, ability to interact with a lot of people, but it requires a lot of hard work and commitment and soberness.
And as a last word of advice, maybe just if you have anything else that you want to share, you are coming into this ministry at the time that the economy is really not looking very good. How have you been able to do your day-to-day work?
Trust in God, using the available resources to best advantage, and interacting with other people, just being there for the people I work for, and prioritizing who needs me most. And as it is in my ministry, I deal with labor issues, I deal with the vulnerable, all vulnerable, the underprivileged, the orphans, the disabled, the elderly, all fall within my purview. So it has also to be within me to want to help the vulnerable. And public service, that's the largest employer, it also falls under me. So love of people is important as well. Loving my job and doing it to my best without worrying about the negatives. Look at the positives which are there in the country. And I believe I can do it just like any other man.
On that note, time is not on our side. Thank you very much, Minister Prisca Mfumira, for having been our guest here on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women.
Thank you very much.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanga Nyahuye. We hope you are going to have a wonderful weekend. And that is the music of Nyari Mashaya Mombe coming to you from Washington, D.C. Now to recap today's top stories. Vendors have been asked to stop banking daily collections until Zimbabwe comes out clean on the proposed introduction of bond notes. And don't forget to tune in every Saturday to hear more about girl children in our new show focusing on girls and development. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntunga Melikomo. This is Kip Stube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
kungokuthi sibe ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi sibele sitshontshiwe ngukulumende otshontshe izimali ozantiyo flow owa-2016 billion.
Enye yenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa isikhuthaze amalunga ayo ukuthi engafaki imali emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha.
Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube basola ukutshengisela okuqoqwa ngabatsha bezanu-PF njengendlela yokuveza usekelo kumongameli Mgabe. Kuyaqhubeka ukufuthelana phezu kohlelo lukahulumende olokufungisa abantwana besikolo lokuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network isikhudaze amalunga ayo kanye loZulu ukuthi bekhiphe imali zabo emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Promise Mkhonanzi uthi abalezimali emakhaya bengaze bazihambisa emabhanga.
Lokhu kubangelwa yisinqumo esithethwa nguhulumende engazange akhulumisane nabantu lapho ezizothi uhulumende useletha enye imali engaqondakaliyo ukuthi imali kani ethiwa yi-bond note, ngothiwa i-bond paper, ngothiwa i-bond note. So asikazwisisi ukuthi ngithi i-bond note leyi sebezakhupha imali zethu nama-US dollar asemabhanga bekhathi kufika amaphepha abo kumbe kuhamba njani. So sithe abantu bethu kabakhupha imali zabo ngokuphangisa emabhanga njalo labade befuna ukuyazifaka emabhanga bake bami kuhlola ukuthi kuyini isibi lokufuna ukwenzakala lapo.
Aliboni yini ukuthi lokhu kuza kwenza imali silele ngamandla ngoba abantu sebeyikhiphe emabhanga?
Kungokuthi silele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi silele sitshontshiwe nguhulumende otshontshe izimali ozantiyo flow owa-2016 billion. Imali silela hathi ngenxa yabantu sizakutho ukuthi imali silela nani nesokuthi uhulumende wathatha imali i-16 billion ayazakali ukuthi eyangabi njalo uyakwazi ukuthi ngo-2008 abantu balahlekelwe izimali zisemabhanga uhulumende ukuthi kwakuzima idola esiya ku-US dollar. So asifuna ukuthi isehlakalo sinjalo siphinde sibuyele abantu futhi.
Kuyini elikusolayo ngama-bond notes la? Uchazisile usibalukhulu webhange elikhulu ukuthi ayisikho ukuthi useletha idola leZimbabwe.
Ama-bond notes lawa siyakwazi ukuthi kwangona abantu abazange bake bafake i-bond note ebhenki bafake ama-US dollar. So abantu bakhayela ukuthi nxa besiya withdraw imali zabantu bethola ama-US dollar. Kodwa uhulumende kuthe kuqathamela abantu ukuthi nxa besiya withdraw abe baqhubeka ama-bond note bayezingawazi ukuthi aze ahamba njani. Njengatho nginika umzekeliso we-extreme over laphana ukuthi sagcina sesilahlekelwa yimali eningi isemabhange ngama-zim dollar. Njalo uyakwazi ukuthi ama-bearer check abekhona before kusese nogono abengelayo
ite ngekondileka bechintsha ivalue yayo ngelanga ngelanga. So sike sabona ama-bond paper lawa angagcina senza njalo, okungaba yinto yokuthi abantu bagcine basebelahlekele. Bese besibuze thina njengabakhokheli ukuthi hawu nale leyani kusicela ukuthi njengabantu abathengisa ezidaladeni singafaki imali emabhanga kungakacaci ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi uhlelo lwabo lokungena esitaladeni betshengisela usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe luza kwenziwa ngelanga le-Africa Day mhlaka-25 kulinyanga. Bathi bakhethe ilanga leli ngoba uMugabe engumuntu ohlonitshwayo kakhulu ezwekazi le-Afrika. Kodwa osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Thokozani Sileya, uthi kuyayangisa ukuthi ontanga beZANU-PF bazigqaja ngoMugabe yena esebulele ilizwe.
Thina lolu daba abalenzayo ama-ontanga beZANU-PF kasilubona ukuthi ludaba oluqakatheke kakhulu. Ukukhulisa kwabo abakwenza umnumzana uMugabe kasikuboni ngoba kathi sinjengabontanga beZimbabwe sithwele nzima imisebenzi kayikho. Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe esalilwelayo salithatha embusweni obandlulula ngo-1980.
Bathi uMongameli Mugabe yingwenya ngumuntu ohloniphekayo kakhulu ezwekazi le-Afrika, yikho imatshi yabo le bezayenza ngelanga le-Africa Day. Uthini ngalokho?
Mina ukuba yingwenya kwakhe kangikunanzeleli baba, ngoba ungakhangela kathesi bona mhlawumbe ubukhulu bakhe abamkhulisa bona ukuthi ngumuntu ogugileyo mhlawumbe e-Afrika lapha mhlawumbe kho abamqakathekisayo, kodwa ubukhulu bakhe kwezokuphatha ilizwe mina kambuboni, ngoba ucikize ilizwe walihlakaza okweminyaka engu-36. So ubukhulu ababutshoyo mina kambuboni lapha ngaphandle kobudala kuphela ukuthi useluphele ngumuntu osomele ayihlale ekhaphumule.
Bathi uthuthukise uZulu weZimbabwe kakhulu kwezenotho, sikhangela umthetho we-indigenization, sikhangela umhlabathi, abathi uMugabe uphe uZulu weZimbabwe.
Lokho-ke iqiniso likhona ukuthi abantu beZANU-PF kabafuna ukuthi bakhulume into eliqiniso. Ungakhangela umthetho we-indigenization, yiwo osuke wasibulalela umkhonomi welizwe ngoba usuke wasubalekisa abantu akade befuna ukuthi bezo-investa kumbe ngithi bezovula ezamabhizimusi eZimbabwe ukuze ontanga beZimbabwe bathole imisebenzi. Indaba yabo e-51% yana ihle yabalekisa wonke umuntu okade lesifiso sokuthi angene elizweni ayenze amabhizimusi. Ungakhangela ekupheni umhlabathi akade bekwenza bebesipha abantu ngecele kwezombusazwe, and ungakhangela ukuthi amapulazi bathe sebewathethe kakulalutho abalwenzileyo ngaphandle kokuthi bafike baquma incingo emapulazini. Kathe sinyamazana sezigcwala emgwaqweni, yikho sokugcina sokuthiba nama-accident amaningi, and bayehluleka ukuthi balime ukudla kokuthi baziphilise bona. Kathe seZimbabwe sesiphila ngokudla kokucela into ebesingayenzi eminyakeni edlulileyo. So mbonani into abayithokozelelayo, bathokozelela nje ukuthi uMongameli uMugabe ubhidlize ilizwe kuphela.
Umnumzana Thokozani Sileya ngosakhulayo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Baqhubeka bethukuthele abantu abaningi phezu kwesifungo sikahulumende esibamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe elizwe. Abanye abazali sebelobele abaphathi izincwadi bebazisa ukuthi abafuni abantwababo babe yingxenye yalolu hlelo. Omunye wabo yisiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu, yena otshengisele esitaladeni zakoBulawayo izolo lamanye amalunga enhlanganiso yakhe besolalo luhlelo.
Abantu
Umphathintambo obona ngemfundo yaphansi umnumzana Dokora uthi yena abangavumelani lalolu hlelo bangaluphikisa emthethwandaba lingaba seliwathethe lawo manyathelo na
ukulenza ngoba ngakhanyanzela njengenhlani seyihobela amanye amasivisi obulawayo besikhangelele kuthiwakhesi sisakhalethi simisa abantu abethu ezikoleni ukuthi bengakwenzi lokho abaningi bethu abantwana besanisile ngikhuluma mlana ngokuphethelela ngingahambisa incwadi esikole kamanibetimasa ngathi ngicelisayene la owamntwana kasiyaphatheke okungangokuthi nxa abanye abantwana besakho asembi wamntwana kayiwasemhlala eklasini lapha ukuqenda indlela yokuthi silungisekile amapetition okuya emthethwendaba sivele sizahamba emthethwendaba udokoro yena ngokwakho samuze ekhuluma ngokuthi khona yeyasomabalathwalele wona akuphembe yes akuphembe kodwa nxa ekuphembe kuthule kwi-constitution endala kule ndaba lapho kodwa lokuthi akuhlabelisi abantu abethu into esingavumelani nayo.
Unkosazana Makoto Ngamahlango isiphathamandla sehoza sixoxela ngobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kengelifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga we-Studio 7 esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe Women's Advisory Council. Sicubungula esiphathelane labesifazana kunhlelo zokukhokhela. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Siyazama sibili ukuthi sibancedise omama athi uhluphe ngilona lelo ukuthi omama lokhu besayesaba ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bazakale ukuthi bona bangamalunga awe-TDU. Okunye sibe sikuzamayo ukuthi sibancedise ukuthi khona lokuthi omama bathathe ama-positions awe-leadership kumbe esingakuthi ngama-decision making positions from i-workers committee level emsebenzini. Bekubele nawo ngama-chairperson hatsho ukuthi bebe ngama-committee member. Why isitsho njalo? Nxa besiyabhadena kumbe nxa besiyakhuluma lomqashi befuna ukuyengezelela ikolo kumbe befuna ukuyabefundenisisa ama-conditions omsebenzi wabo, umama nxa ene-chairperson uzakhuluma naye akhulume nama-issues asupha omama. Sisuka ku-workers committee sithi omama labo kabathathe ama-positions even kuma-unions abo nationally. Babe ngama-president nokuthi ukuthi khona babe ngama-workers kube ngama-committee members and babe ngama-national executive members. Ngingalinika umzekeliso ngami, mina ngikhuluma ngimi ngingusecretary wabomama e-Zimbabwe Congress of Trade Unions, i-Zimbabwe yonke jikelele. Ngiphinde ngibe ngu-president we-Commercial Workers Union of Zimbabwe. Okuyikho endibona ukuthi abantu mama abaningi nawo they are being inspired. Babe bona engazane umsebenzi wenzima kunzima sibili kodwa kuyabe kufuna ini i-determination ukuthi umuntu abophe ziqine ngoba akukhiphanga ngaphandle lapho ukuthi uyehlala etafuleni lakho kulamadoda khona ingweko sisikhathi yabo uyi-one umama. Like for example i-national executive yani we about 16 of which
only 5 are women.
Kodwa bona obaba babathatha njani omama basezikhundleni kusetshenzelwana kuhle yini?
Hayi, mina ngingathi ngibone ngazani sokudlulile ngoba ungakhangela ukuze ungene ekhundleni zona lezo kuma-Congress akhona kuyabe kugcwele obaba. So ungabona obaba sebekuvoteli ukuthi funa umama lowa ukuthi ayekuba ngupresident kutho ukuthi bayabe beloku abakubonileyo ama-quality ababe wabonile ukuthi umama lwana angayenelisa ukukhokhela ugadla lolu kungela problem. Obaba sebekubona labo ukuthi omama beyenelisa ukwenza okwenziwa ngabo baba. Akula difference. Idifference nje ukuthi omunye ngomama omunye ngubani. Kodwa ingqondo azinakuthi uyisimele kumbeyiseli.
Ungabatshiyela liphi abesifazana laba balokhu besesaba ukuthi bathathe isikhundla eziphezulu kumbe bangene emncintiswaneni lowo wokuthi bekhethwe enhlanganisweni ezijiyeneyo la kumabandla ezombusaso?
Kubomama bonke elizweni lonke jikelele, whether ku-trade union, whether ku-politics, whether kuma-church, kuma-civil society, asikhulumini sithatheni izikhundla ngoba ekushoneni bathi umusha mugazi, umuzi ngumama. Umuzi ongena mama awungeke ume. So even umveni kuba ngupresident welizwe, I think sekuyisikhathi sokuthi lathi sike sibe nopresident ongumama ongakhokhela ilizwe leli, then asize sibe namaproblemu lawa esinawo ngoba umama phela omama bahlelekile bayabekwazi ukuthi izinto zihamba so zihamba njalo ukuhlela lokhuyana uma akuna mama ongadla umntwana elambile. Okokuqala umama uyacabanga umntwana, then yena ebesesile. Ngifuna ukuyi-encourage omama bonke ukuthi bephume bengayisali, akuna lutho oluhluphayo. Nga obaba sebekubonile ukuthi wena uyakwanda ukwenza, asingadisappointini obaba, asithatheni izikhundla zona ziyana, sisebenze side by side nabo baba bona labo. Sizabona ilizwe lethu lithuthuka, sizabona le ngaja esiphuma kizo zithuthuka, even namabandla sizabona ethuthuka.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Big Nazi bavala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Likhumbule ukuthi kusasa lilanga le Mother's Day, libahloniphe omama benu njalo libathande besaphila. vakasindi ndomuda kwazvo meyangu happy mother's day lakubo bonke omama lavangangizaliyo ngitikini happy mother's day kwaneloko lamhlanje livalelisayo ngutungameli Nkomo lila
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.